tiri kudakuti dare ritiirire maerengene mastatement kana kuti zvatakazvirikusikazvichitaurwa nemukuru anomirira madzishe mudare reparamende uyeyewo mamwe madzishe takatarisa mapato anokwikwidza nezvesarudzo zvemapendero enyika tikatarisa kubva muna December tiri kunzwa tichainzwa mukuru wemadzishe icharumbira vachitaura ivo pamagadhari mwanga ari kavhasi vairi panhepfenyuro yezvetv live vachitaura ivo vachidiclara kuti madzishe nezanupf chinongora chinhu chimwe chete ivo vanosapota zanupf ivo nevanhu vavo sevanhu vanogara nevanhu vavo vanofanira kumeka shuwa kuti vanosapota zanupf uye vanopidzira mutungamiri anenge asarudziwa nebato rezanupf.
Bumbiro romutemo rinoti chinyi nenyaya iyi?
Right, kana ukatarisa bumbiro romutemo wedu ezimbabwe constitution yedu pasection 281 ndo panotaurwa zvinofanira kunge zvichiitwa nevakuru venyika vakaita vemachiefs vana madzishe kuti matraditional leaders zvinonyatsotaura kuti havafaniri kuva mamembers emapato anozviita nezvinhu zvemapolitical parties. They are not supposed also to act in a partisan manner. Havafaniri kuita feather interests of any political party or cause.
Asi madzishe agara achingotsigira hurumende makore ese aya, munoti vangazorega sei iko zvino?
Wataura ruvara rakasiyana chaizvo, rakanaka kwazvo. Hurumende nezanupiemu zvinhu zviviri zvakasiyana. Kutsigira hurumende chero mapato anokutisa hapitisi hurumende anokutisa pamwe mapato ezvematongerwo enyika zvinhu zviviri zvakasiyana zvinofanira kuzikamwa noruzhinji. Saka panofanira kuva nemutsauko pakati pemapato akamirira zvematongerwo enyika koita hurumende.
Ko madzishe akati hurumende inovatambirisa, inovapa zvinhu zvakaita semotikari, saka vangagoregera sei kuvatsigira? Munoti chinyi?
Sekutaura kwandaita, chinovatambirisa pakupera kwemwedzi aya ari kubato rezanupf. Bato rezanupf rine mahedquarters aro ari kuna Rotenburg. Hurumende dzine mahedquarters adzo ari mumabuildings akasiyana siyana, kana chimuharare kana kuti kuna Nabulawayo. Saka zvinhu zviviri zvakatosiyana izvozvo zvinofanira kuzvisisika nevanhu kuti kune bato rezanupf, kune mapato akasiyana siyana ezvematongerwo enyika muzimbabwe. Tinogara munyika inonzi emulti party state ine mapato ezvematongerwo enyika akasiyana siyana kusanganisira zanupf. Madzishe anotambirisiwa nehurumende. Mari yavanotambira imari inobhadharwa namataxpayer ese. Vamwe mataxpayer vanosapota bato rerdc, vamwe mataxpayer vanosapota bato kana ari kurewa akangosiyana siyana mazuva ano kana totika repeople democratic party. Vamwe mataxpayer vanosapota zvapo, vamwe mataxpayer vanosapota zanundonga. Asi vachiisa mumacofers ehurumende kwete macofers ezanupf. Zanupf ine zvayowo, ine mari dzayo dzainobhadhara vanhu yayowo yezanupf vasinei nehurumende. Zanupf haisiyo inobhadhara madzishe muzimbabwe. Madzishe anobhadharwa nehurumende, hurumende yemunhu wese uri muzimbabwe. Ndo pane musiyano ipapo.
Nyaya iyi ichanzwika rini?
Pari zvinhu hatizivi hedu kuti nyaya iyi ichanzwika rini. Chenge mapepa acho takafailiwa kudare nezuro uye tichazomirira kubva kuti kana mamwe mapati ese munyaya iyi vanosanganisira vaivo ishe charungira vatii kuti ndio first respondent national council yemachiefs naminister of local government nepublic wet national housing vanova ndivovanodila nemaissues amadzishe kana kuri kuti vazosevewona deputy sheriff mapepa avo. Kana vane zvavanoda kutaura vachataurawo zvavanotaura. Tichazopiwa zuva apo nyaya ichazonzwika tinoitawo zvipiwa mazuva acho takupuwa nedare.